Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana siyana muHarare. Asi vagari vekuchinhoi vanotadza kutora mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana siyana muHarare, asi mamwe mabhanga akaita seCabs anga aine mitsetse mirefu refu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti mabhanga mazhinji yanga achipa vanhu mari tsvaibepa ye$2 kunyange hazvo mabhanga aya anga achingopazana rimwe chete remadhora. Mumwe vakwanisa kuwana mari kubhanga reStandbig vaGoodwill Kapunde vati vafara zvikuru sezvo vawana mari yavo nenguva shoma shoma. Vati vanga vava nemwedzi inokwana miviri vachishaya mari kubhanga ravo.
Aiwa, ndiri kunzwa kufara chose. Ndaiti mari ndaiona kuna Nelson Mandela ndokwandaitora kuStandbig. Ndaitora zvakareruka, hanaumboita. Ndaita 6 minutes chete ndiwane mari. Handina kumukira. Ndikanyeba kuti ndamukira, ndauya manje manje pandangowana mari. Ndane almost ndane 2 months ndisina kumboona kana mari. Ndisina kumboona mari. Saka apa ndatofara nokuti ndatotanga kutoita sei kuti iwanawo iko zvinezvi. Ndachipuwa $100.
Vapo Malunga, avo vanga vari pamutsetse pane rimwe bhanga vakamirira kutora mari yavo, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vava pedyo nekutora mari, vanga vamira kweawa imwe chete. Asi vamalunga vatiwo vachazonyatsopemberera kana vakwanisa kuwana mari yavo mazuva ose avanenge vachida, kwete zvemusi mumwe chete.
Takamirira mari asati aiwana kusvika takukwanisa kutora mari almost every day, every week, every hour. Tochitanga kuzikanwa kuti mari yakudi yakuwanika, because parizonzi kuti ndicharoti mari handichandaitoitora, ndakamira palaini kuda kuti ndiipuwe. Saka inini handichandaziva kuti mari yakubuda here kana zvisati yakuwanika. An hour manje ndiri pano, chanzi chambofa kana chambohapuchetwa nazase mishini yakambenge yakambotonhora. Saka maybe yanga yakanganwa, saka yambonge chigadzirwa gadzirwa. So we are just hoping kuti tinewana.
Ongororo yaitwawo neStudio 7 yaratidza kuti vanotengesa mari mumigwagwa vanga vatove nemari iyi mangwanani. Mumwe anotengesa mari mumugwagwa angoda kuzikanwa nezita rekuti Rigo audza Studio 7 kuti angawana mari iyi mangwanani, asi aramba kutaura kuti aiwana kupi.
Yatovako kuno kwatiri ndekwainotanga kuzvira tisipa mani chenji acho. Bari makwenzi ndiye ari kunetsa kubatika ma-1-1 makwenzi. Bari mabhoi vanonzi manonzi haazi araiti haamustrit. Asi hamina kubhengi kuti wakupuwo here, bari isi tatowanatsi. Isizvo hayo izvozvo takakuudza izvi mangwana munoti vharisira kubasa kwedu.
Mumwe zvakare anotenga nekutengesa mari mumigwagwa asina kuda kudomwa nezita ati nhasi anga angowana ma$2 emari yemabhondi iri yemusho pamwe chete ne$2 yebepa. Asi atanga asati awana mari yebepa ye$5.
Maria tawana ma coins ma $2 nema $2 ebepa asma $5 akisachaona
kunyange hazvo mabhanga angachipa madollars ana banga guru renyika rinobvumidza kuti munhu atore madhora mazana matatu pasvondo roga roga. Vamwe vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti banga guru rikwidze mari inotorwa pasvondo chero kusvika pamadhora zviuru zviviri, vachiti mari yavari kuwana pazuva haina zvainotenga. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo zvingarerutsa upenyu hweveruzhinji kana vanhu vakawana mari pasina kutanga vabhadhara muripo. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gavhuna vereserve bank of Zimbabwe vajohn Mangudya nezvekushekwa kwemari yebepa $5, vamangudya vakaudza Studio 7 nezuro kuti vachange vachiisa mari iyi zvishoma nezvishoma mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mabhanga sezvo mabhanga emuchinoi akawanda asati awana mari kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, kunyanga hazvo rakaparura mari itsva munyika. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumabhanga emuchinoi maswera musina mari sezvo mabhanga aya ari kuti akamirira kupiwa mari neRBZ. Mabhanga aya aitarisira mari iyi nezuro asi hapana chakaitika. Nhasi zvakare mabhanga aya anga akatarisira kuwana mari, izvo zvisina kuitika zvakare. Mukuru webhanga repost office saving bank kana kuti POSB muchinoi vaerasmus Matiza vati havasati vawana mari itsva kana yemabhondi noti kubva nezuro. Mashoko avamatiza atsigirwa nevakuru vakawanda vemabhanga emuchinoi. Mumwe mugari wepapurazi rebhaguta riri pedyo nechinoi, amai Mavis Storm, avo vanobhenga nePOSB vati vanzi hapana mari uye havazive kuti mari ichauya riini.
Ivari kutaura kuti hanzi hatisi kuziva kuti inowanika riini mari yacho. Mari yacho hatisi kuziva kuti inowanika riini.
Mumwe mugari atadza kutora mari vapesa inyandoro vati semaonero avo bhanga guru renyika rakakurumidza kumedza kutsenga richada sezvo rakaparura mari itsva risina kugadzirira. Vanyandoro vati zviri kuita bhanga guru zvakafanana nekushevedzera muchato munhu asina kugadzirira.
Vanga kusina mari vanga vasati varisiza mari nekuti from what we had kubva pamusi wesvondo panews vainzi mari yako about 1 billion is going to be distributed ono kusina maybe shortage yetransport yekuisa mota kuno, but I think kana munhu akati kwaane muchato it means he is well prepared, all things are in place.
Vanyandoro vati vakatarisira mari kubhanga sezvo vanga vanzwa nekuchajwa mari yakawanda neEcoCash pavanenge vachitenga.
So it's that it's not easier because tapuarao nivari kuti chaja ma 60% yeconnector yeEcoCash. Saka tikabvatangoii ono kusina maybe shortage yetransport yekuisa mota kuno.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reRBZ kuti sei risina kuendesa mari kumabhanga emuchinoi, asi gavhuna webhanga iri vajohn Mangudya vaudza Studio 7 kuti motokari dzemabhanga akawanda dzainge dziri pabhanga ravo dzakamirira kutakura mari iyi. Bhanga guru renyika rinoti rakaparura mari itsva iyi iri mumadhora maviri akabatana emakoini neebepa pamwe nemadhora mashanu akabatana ebepa senzira yekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vana mukoti vemuzvipatara zvekanzuro pamwe nemakiriniki vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa danho rinonzi rakanganisa kufambiswa kwezveutano muguta iri. Sachigaro verimwe sangano revashandi vekanzuru reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu vanoti vashandi vari mugrade 5 kusvika mugrade 16 ndovari kunyanya kuomerwa neupenyu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tingangoti zvinhu kumira zvakanaka musito Harare as a whole. In terms of my employees are in grade 5 to 16. I include that particular group of employee, my nurses. And it's to do with the incapacity in terms of Mari Zavari Butambira versus what is now obtaining on the market. Mari Zavo as a child Iran in the economy of Zimbabwe. So it's a cause of concern which needs urgent attention, and we've been paying attention to it through my deliberations, the city of Harare, as well as at the Employment Council for the Harare Municipal Undertaking.
Saka zviri kureva here kuti vashandi vapinda pakurangwa mabasa zvakamira sei?
Situation iripo ndeyekuti even majority of the workers, they are still providing a service to the residents. Although the situation is dicey, in that in certain instances, munhu anenge asitumira mari even yebhasi kana kuti mari yekuti asiyire vana kuti vanodyei and whatever. And this is what we have been trying to impress upon the employer, that look, my employees are incapacitated, and it's quite an urgent issue which needs your attention as the employer to ensure that vakwanisa kuwana mari dzinoenderana ne the economic situation. But what has happened is that the employer now was not amenable to increasing, entering that agreement kusvika patiri today.
Saka mune tarisiro yekugara pasi here nekanzuro kuti mugadzirise matambudziko?
Nezuro taitovetive musangano watati nawo naiye mubati wechigaro wesiti Harare City Executives na Finance Director vacho na Chairman weEmployer Party, Councillor Jacob Mafume, neEmployee Party yese tichidiscussa over issue iyoyo. Saka pakazobuda position yekuti kwete indeiteri allow us kuti tiite regroup, tiite maconsultations edu. Then on Monday and Tuesday, munomararomo kuNEC, tokwanisa kuita the necessary meeting so that we resolve, including issue yemasalaries at 2019.
Avanga vari sachigaro verimwe sangano revashandi vekanzuro yeHarare reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu vakataura vari parunare muHarare neStudio 7. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo inozviziva kuti vashandi vakaomerwa uye iri kuedza nepose painogona kuti igadzirise mashandiro avo.
Munonzwisisa imi kuti nyika inoiyi haina kumira zvakanaka paupfumi hwenyika. So matambudziko arisangana nevashandi, matambudziko anotibata zvikuru, matambudziko atikusanganawo nawo tisu sekanzuro seinstitution. Saka yangova nyaya yekuchemera kune umwe ari kuchemawo, muchifunga kuti umwe ane mari umwe haana, umwe anayo umwe haana. So matambudziko andiri kutaura nezvavaya ndeyekuti iyo kanzuro pachayo ine matambudzikowo ekuti haisi kukwanisa kuwanawo zvinoigutsa kubva kuvagari. Vagariwo vane matambudzikowo ekuti havasi kukwanisa kuwanawo zvinovagutsa kune kwavanoshandirawo. Kumakambani kunoshandira vagari kune matambudzikowo futi zvakare, nekuti ikonomi yacho inongobata munhu wese. Saka zviripo kupindura chaizvo maringe nekwese nenyama ndibvunza ndezvekuti hongu sekanzuro tikusanganawo nematambudziko atikusangana nawo. Matambudziko aya anobva mukushayiwa kuwana zvinogutsa kuti tingokwanise kufadza munhu wose. So vashandi vekanzuro vamwe vakanyora vakati vane kundikano yekuuya kubasa, inova kundikano yatakagara pasi tikaongorora. Saka pari zvinezvi tine mamiting atikuita neutungamiriri hwevashandi kuti tione kuti zvidiki zvatingakwanisa kunga tichigadzirisawo ndezviki kuti vange vachibudirira kuuya kubasa. Pari zvinezvi vasi kuuya kubasa ndivana mukoti vanoshandira kumakliniki kwedu, vanova vatiri kukurudzira kuti uyai kubasa tinge tichigadzirisa matambudziko enyika yedu tiri pamwe chete.
Vanouya sei kumabasa vachiti havana mari? Mune urongwa here hwamuri kuvaitirawo kuti vakwanise kunge vachienda kumabasa?
Nyaya yehurongwa ndeyekuti mwedzi miviri yapfuura takakwanisa kuvapa $120 pamusoro pezvangu achiwana ne6% increment. Izvozvi tatiri kubika kuona kuti tingavapi futi here imwe mari yekuti ibatsirikane. Pandaibva kuhofisi ndanga ndichisiya tichikurukura mari nechekuita nema250 ekuti vakwanise kunge vachibatsirikana. So sezvandataura kuti iyi haisi nyaya yekuti kwandinoshandira ngakundipe mari, inyaya yekuti nyika yedu haina kumira zvakanaka. Saka kana nyika isina kumira zvakanaka, inotadza kumirira zvakanaka mushandirwi nemushandi. Saka haisi nyaya yekuti kana zvinhu zvakwira toti ngatitarisei kukambani. Kambani dzadzoguma dzabhuroka futi zvakare, nekuti ikonomi haisi kambani, ikonomi haisi institution, ikonomi haisi murungu waunoshandira.
Vanga vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murwendo rwavo rwekuenda kuAmerica, mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vachaudza mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti nyika yavo iite zvakawanda mukutevedza nekuzadzisa chibvumirano chekupedza kurwisana icho vakawirirana kuitira kuti Turkey itarwise Syria. Muzinda weCarter Center unoti ichokwadi kuti vakambove mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vari muchipatara chepa Emerson University kuAtlanta, uko vari kuda kuoparetwa kuitira kuti pabviswe zviri kunetsa muuropi hwavo. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi wechina vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga munyika, hamuna kuwirirana kuti bhajeti iri richaunza chovivi here kana kuti kwete. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa kuparura bhajeti remari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemasere. Vachitaura nebepanhau reSunday Mail, muzvinafundo Ncube vakati bhajeti regore rinouya rinenge rakanangana nekuti hupfumi hukure, uye rakasiyana nebhajeti regore rino iro rainge rakanangana nekuti vanhu vasunge dzisimbe. Mubhajeti regore rinouya vaNcube vanoti vanoda kuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika, kuwanisa vanhu mabasa uye kusimudzira vari kumaruwa. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti vakabva nako kumhunga hakuna ipwa.
Aha, pano chinobuda is just a waste of time because economy yata dambudziko reinflation. So Mutuli acho ane bhajeti rine mabhiriyoni emadollars anosvika ma30 billion dollars pachiri kubhajeti kwapaipa imhepo inflation. Ukazokonverta 30 billion iyoyoyo to the exchange rate iri kuma20 urikutoona kuti ibhajeti re 1.5 billion. Ukozokombeya kuti the original bhajeti yegore rakapera yenge iri kuma8 billion. It means kuti economy yatoshivinga but iri kuexpanda mumhepo. Bhajeti iri richatadza kuadresa zvinhu zviri kurwadza vanhu veZimbabwe zvakafana nekuti maprize ari kukwira, ende ari kukwira nenyaya yekuti US dollar rakabviswa. This budget will not address that. Nyaya yemadhokotera ari kuzvimba, nyaya yekushayikwa kwemari, nyaya yechitoro kwechikafu.
Mumwe muzvina bhizimisi vari nhengo yezanupf vagilbert muponda vanoti vancube vanokwanisa kuvandudza zvinhu vamuponda vati vari kutarisira kuti vancube vazadzikise chivimbiso chavo chekusimudzira vemabhizimisi izvi zvingaitwe sei vanotsanangura
ini dzingavaiti mamesures ekuva capacity kuindustry nekudevelopa yatinoti iyo entrepreneurial infrastructure nekuti maentrepreneur vanhu vaya vanotanga mabhizinesi vange vaine zvinovasapota zvinoti vakwanise kusimukira kuti kana ini ndatanga bhizinesi rangu nhasi ndinge ndichidawo advisory service ndinge ndichidawo indaneti ndinge ndichidawo ofisi yekushandira
mutungamiri wezctu vapeter mutasa vanoti sevashandi havana zvavo chavari kunyanya kutarisira kubva kubhajeti iri
hapana chatiri kutarisira kuti chingabuda nekuti hazvigone kuti munhu akatanga dambudziko ratakatarisana naro ave futi iye anofanira kuti aripedze hakuna chati chashanduka chatiri kuona chingaita kuti bhajeti iri rive necheringaunza upfumi hwenyika huri mumandondo vari kutungamira hapana chavari kutipa chingaunza confidence
tavabvunzawo kuti vakambosumwa here kuti kwaita nhimbe yekuzeya bhajeti racho
vagara vasume vashandi havana basa nesu vashandi vane zvavanenge vachifoita vachingofutirira vachiti vari kuconsulta
mutungamiri wesangano revashandirwi reemployers confederation of zimbabwe dr israel murefu vanotivo chavari kuda kuti chigadziriswe inyaya yemitengo yoramba ichiita chamuramba mhuru ko panyaya yemutero wezvikamu zviviri pazana remadhora vamurefu vanotipa maonero avo
zvikutarisirawo zvakare kuti pamwe vachaita relief panyaya dzezvetax handi munoziva kune 2% transaction tax iri kutora mari yakawanda chaizvo kubva kumakambani nemaindividuals vanhu vanenge vachitransacta nekuti hakuna keshi yakakwana munyika saka vanhu vazhinji vanosevenzisa electronic means saka iyoyo tax inobata vanhu vanenge vachiswipa kana kuita ecocash kana kutumira mari nemaelectronic means maRTGS transactions aya saka tikutarisira kuti dai vakatiitirawo relief ipapo
asi vamuponda vane muonero wakasiyana
2% kuti ikuomesera vashandi handingadaro zvangu inorwadza itax yagara ichirwadza imusho iwo unoizeko kumeting kuamerica kuti munhu yekana panotobhadhira tax zimbabwe problem yataita ndeyekuti makambani edu nemabhizinesi akawanda aya tinoti informal yekuti vanhu vakawanda havachina mabhank account and havadeclare revenue yavo kana income yavo and havaite maaccounts avo zvokuti vanobhadhira tax kuzimira hazviitiki izvozvo chiri kunetsa ipapa ndo chinozoreva kuti government ina masocial services anofanira kuprovide atingati health education roads infrastructure mvura zvinhu izvo zvinokwanisa kufanira kuiswa but mari yacho inobva kupi mari inobva kutax ingangozi iri kurwadza asi mukatarisa mabhazi ezutu ari kutenderera zimbabwe yese yatingati public system transport yadzoka zvakare blessing unoziva patakakura yanga iriko izvozvi yataanayo iri tosainiswa ne 2% tax yatiritavanezva iyoyoyi
kunze kwekuparurwa kwebhajeti nemusi wechina veruzhinji vakamirirawo kuona kuti nhengo dzemdc dzichabuda here mudare reparamende dzichiratidzira zvakare kusacherechedza mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa avo dzinoti vakasarudzwa zveukopokopo vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vanenge vari mudare iri panenge pachiparurwa bhajeti navancuve ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pafacebook page yedu yevoa shona musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuwanikwa kwemari mumabhanga akasiyana-siyana Oh, good. Yeah, kuHarare ndo kwatoda kuti timbonyatsonzwa. Kuri kufamba sei kuHarare uko?
Ah, kuHarare kuri right. Ndakanwa ngachimbopiwa mari mabhengi meso ma. Tatombogenda kuseni kwedu kwato bhengi kwako tikaipiwa zveshuwa ma mari nyowani.
Nyatsoti tsanangurei kuti zvafamba sei, masvika pabhanga mukaita sei, mukaita sei.
Nhasi tatoshamisikawo pabhengi, hatinambomira nguva yakati patangoti bhengi richivhurwa vanhu patatotanga kupiwa mari. Sekwedu tinowanzoshandisa makadzi maswipe kadzi, tanchikuenda pana tera kune kadhi rako woswipe wopiwa mari yako.
Mm-hmm.
Tanchikupiwa $50, macoin $2 manyowana.
Mhm.
Ndoda chipiwa. Pamwanga chipiwa $2 yepaper, but majority yapiwa macoin.
Saka pane zvimhinga mpinyi zvamasangana nazvo here ndezve?
Kubhenge hakuna zvimhinga mpinyi zvatasangana nazvo, but vanhu havana kunyatsofara. Tanitarisira kuti sezvo iri mari yanzi yaiswa musystem yakati wandei, uye zviri nyowanda, ndatarisira kuti vachatikwidzirawo withdraw from $50 kuendawo pamari iri nani, but mari yacho haina kuchinja, tichingopiwa $50. $50 yacho haizi kuwanza kana unotenga 2 liters yemafuta, saka dambudziko racho harisati rapera.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na mukoma Munyaradzi, ndiri kuJoburg.
Taurai tinzwe mukoma Munyaradzi.
Hai, taonawo mari ichipuwa vanhu tikafarawo nazvo chaizvo, asi tapfunga zvinhu ndekuti ichanyatsa kubatsira here, nekuti tinonzwa kuti panga paine matiu akati wandei, saka tomboona kusvika mangwana kana mazuva maviri kuti zvichiratidza kuti mari ichange ichiuya yakawanda here, kuti vanhu vabatsiridze.
Pane hama dzenyu here dzaiendawo dzichinopiwa mari idzi?
Ndakanga ndichimbotaura nasekuru wangu vari kukumusha vachiti vamira mubhengi kuda kwemaawa anokwana kuita maviri nekudimbi.
Mm-hmm.
Saka vawana mari vazwanawo $200.
Mm-hmm.
Havana kupuwa hese yavanga vachida, havana kupuwa hese yavanga vachida, asi vazwanawo $200. Saka vakutarisirawo kuti mari iyoyo vachaishandisawo kunyanya nyaya dzetransport dzekuti vaende kubasa. Vasi vachaishandisa panyaya dzetransport ivo nevana vechikoro kuenda kubasa nekuchikoro, hakuna zvinhu zvavanotarisa kushandisa, nekuti mari iyoyo kukwira kuita zvinhu, saka yange ichishanda zvakanyanya kukosha, zvakaita setransport kuti varambewo vachimira kubasa, vachienda kubasa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ini ndini Michael Ove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki che The Connection na 8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa kuipa kwakaita uori, uo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakavimbisa kurwisa. Muchirongwa ichi tichange tichitarisa kuti uori uhu huri kuvhiringa zvakadii budiriro yevechidiki munyaya dzeupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm.
Kambo andiro dambudziko kubva kuna mushakabvo Oliver Tukumtukudze. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kutora mari dzavo kumabhanga akasiyana-siyana muHarare, asi vagari vekuchinoyi vanotadza kutora mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga aya anga asina mari. Vashandi vakawanda vekanzuro yeguta reHarare vanoti vava kuomerwa neupenyu zvekuti vachange votadza kuenda kumabasa avo nepamusana pekushaya mari inovakwanira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA.